chokwadi nderokuti makanzura nema MPs akadzingwa ana kudzingwa na Dr. Kupe akadzingwa ne party msangano nekuti msangano ndiwo wakaba recommend it's the party that recommended them to the alliance saka party is withdrawing them now nekuti they have turned against the party so tiri kuita tiri kugadzirisa msangano wevanhu we want a Supreme Court judgment saka we are following on that Supreme Court judgment kana utingati kuterera mutemo wepati ne Supreme Court judgment to recall tigadzire msangano wevanhu.